Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 25/2024 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi vamwe vataura neStudio 7 vanopa maonero akasiyana siyana. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa nenguva kuti vange vachipinda munyika vachinge vaine hama neshamwari. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanosaina mabhiri makumi mashanu kuti ave mitemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi vamwe vataura neStudio 7 vanoti kunyangwe mamwe makisimusi emakore adarika aive akaoma yegore rino vanoona seyakanyanyisa kudarika dzose asiwo kune vamwe vari kuti kisimusi yegore rino huchi chaihwo kudarika dzimwe Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare
Mukomana Bazera vachatenda mutemeri vanogara kuGlenora muguta reHarare ndemumwe weavo vanoti kisimusi yegore rino haisi kuvafadza sezvavanga vachitarisira sezvo vasina mari yekushandisa nhasi.
Christmas yakadhakwa nangu. Wazi haatorera kana sevhi wazi ndoo zvakatodhakisa Christmas. Amari ndiyo inotoita inotolida pazvinhu zvese. Chinja ungaita usina mari. Hakuna zvimwe zvinhu zvakadai. Ndingatambe kana wish here kana kutamba maflau. Kana ndina mari hapana zvandingamboita ndotoida mari kuti zvinzire sei wazito izvi totofara nekurova mabhiazi nekuita sei saka hapana
havasi mukoma tatenda vega vanoti zvinhu zvakaminama sezvo amai Gracious Mugadza vemuHarare zvekare vachitiwo ivo vazongorwisa kuti vaone kuti vana vafare pazuva iri sezvo mari yekufadza mhuri yese panga pasina
Ndoba tutotibakatei pabamunini because ma Christmas adarika yakaya angatori nani kana kuti zvinhu kuoma kana kuti zvinhu kudiha asi ro ma Christmas edu atinoziva bate chingoitirawo vana vedu vangoinjoyawo Christmas because vanonga chitozoziva kuti izuva rinoita sei rinotongofarwa
asi vatapiwa nhengu wechidiki anoenda kubasa vanoti kisimusi iri kuvafambira zvakanaka sezvo vari kukwanisa kutenga zvekudya nezvekunwa zvavanoda
ndikati yakanyanyodhakwa kuti aku yakadhakwa bada ndikazoti yakanyanyisa seri considering fact yekuti ndinomboti wanei waneiwo munhu ndikanzwa munhu aita kuti yakadhakwa ndomunzwisisa kozi ini kwandiri yakadhakwa bandenichigira ndenichienda kubasa side kwangu ndichitaura zvekwangu iri nani
kunyange hazvo kuine vamwe vari kuti zvinhu zvakavaomera muguta reHarare vanhu vanga vari munzvimbo dzekufarira vachipemberera zuva rekisimusi iri kunyange hazvo vazombokanganiswa nemvura iyo yanga ichitika naya yombomira kunyange hazvo izvi zvisina kudzivisa mafaro avo kuzviteshi zvemabhazi zvakafanana nekuroadport nepambare musika vanhu vanga vachida kukwira mabhazi anoenda kwakasiyana siyana vanga vachiri vakawandawo chose vachiedza kubata zvekufambisa kuti vanopedzera zuva iri vari kune hama nevadiwa vavo Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidzawo kuti varidzi vemabhazi nevemakombi vaita mari zvikuru panguva yekisimusi ino sezvo vanga vachinzi vari kubhadharisa vanhu mari dzinogona kunge dzakapetwa kazana kubva muzana pane dzavanozombobhadharisa havasi vemabhazi chete vaita mari nhasi sezvo mumwe murume anogera misoro asina kuda kudomwa nezita anga atori pabasa nhasi achiti achazotamba hake kisimusi kana amboisa mari muhomwe
Mishana mishana, unanza. Rambo tishana ni mangu mabezo, mishana. Mangu tanga tisa marimu.
Vamwe vamai vechikuru vemuHighfield muHarare vanozivika mwasamai nene vaudzawo Studio 7 kuti nekuda kwekushomeka kwemari gore rino vaona zvakanaka kuti vachengete mari shoma yavanayo kuti vazobhadharira vana mari dzezvikoro gore rinouya pane kuiisa pamupinyi nhasi.
Kana hatina mari takatotadzawo kuenda kumamisha nini yekushaya mari. Ndizvo zvatatosungira dzimari dzidzo nokuti hapana zvingazvinakidza kakuti mwana achidzingwa kuchikoro isusu takafara paChristmas. Saka tinotochengetedza mari kuti vana vagozoenda kuchikoro.
Kune dzimwe nzvimbo dzavhakachirwa neStudio 7 vanhu vanga vachigocha mhando dzakasiyana siyana dzenyama ukuwo vanomwa zvinodhaka vachidzvuta mikombe mimhanzi saruraude vanhu vachiita sevachatyoka zviuno nemakumbo nekutamba. Havasi vagari vemuHarare chete vari kuti zvinhu zvakavaomera. Vamwe muGwanda kumateveleland South vataura neStudio 7 vati vaswera vachiita zvavo mabasa avo emazuva ose sezvo zvinhu zvakavaomera. Asi mukufara imomu mapurisa eZimbabwe Republic Police ayambira veruzhinji kuti vachengetedze upenyu nemidziyo yavo uyezve kuti vasafarise kudarikidza mwero. Mapurisa ari kuyambirawo vatyairi vemabhazi nedzimotokari kuti vachengetedze mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zvichakadaro vamwe vanoti nekuda kwekuwanda kwakaita vanhu pamiganhu yenyika zvakonzeresa mitsetse yakareba zvokuti vakundikana kuti vange vachitambira zororo rekisimusi vari kumusha pamwe chete nehama neshamwari sezvo vaswera vari pamiganhu iyi vachiedza kupinda munyika. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kubva nemusi wechina svondo rapera miganhu yekupinda munyika inoti Plumtree, Bidebridge nyamapanda neForbes yanga iine mitsetse mirefu kwazvoizvo semotokari nevanhu uye yainonoka kufamba zvakanyanya zvekuti vanhu vaitora maawa ari pakati pematatu kusvika kumasere vakamirira kuti vadhindirwe magwaro avo ekufambisa pamiganhu iyi. Mumwe wevanhu vaiedza kupinda muZimbabwe vachibva Botswana neZulu ndimuzvare Tandiwe Sheleni avo vakau Studio 7 vari pamuganhu weBotswana neZimbabwe weRamakhwebana kuti zuva rakavakanga zvinonzwisa tsitsi pavaive vari mumutsetse.
Tane time tauya panapa tipaBotswana border site tokuda kuprocesa tichikosa tenge kuri site. Thank you one narotodhini saka chiya chaya akakurisa zvingaiti.
Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe vaDennis Juru vakatiwo zvakanga zviri zvimwe chete pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBidebridge nemuganhu weZimbabwe neMozambique weForbes kusvika neZulu Masikati.
Tinoona kuti mabhodha anga ari bhizi zvakanyanya. Bhodha reBidebridge ranga riri bhizi kusvikira Masikati anhasi uno. Tozoona kuti mota dzese nevafambi vese vanga vapera zvekuti anga ango mumwe nemumwe vanga vachingosvikawo vachingobatsirwa vachipfuura. Tichitarisa pazambuko reForbes Border Post hapana chiripo zvekare kuna vanhu. Aripo matiragi apo neapo.
Maneja wemabhazi ekambani yemangongongo Touza yanofamba pakati peFrancistown kuBotswana neHarare vaClifford Dewa vakati mitsetse mirefu pamuganhu weplumtree yakavatadzisa kuita mari yakawanda munguva inwe yezororo regore rino. Izvo vanoti zvakaita kuti kambani yavo iite mari iri pasi pezviuru makumi matatu zvemadhora ekuamerica pazuva.
Pabhodha reRamakhwevana replumtree ndo yanga yakakurisa mabhazi nemota diki zvakangosangana-sangana-sanga mabhazi anga asingagoni kufamba zvakanaka. Anga achitomirira kusvika mota dzapera dziri kumberi. Zvazvino zvakatiafektawo izvozvo kuti mabhazi asafamba achinodzoka nenguva. Vozodzoka kwayo mangwana.
Asi vaHebert Manunure avo vanogara muguta reWindhoek kuNamibia vachibva kwaMarange mudunhu reManicaland vakati vaive nechivimbo chekuti vaisvika chete kumusha kwaoni zero vakare.
Hapana zvakanyanya zvinonyanya unetsa vanhu vari kubatsirwa zviri pasi ngo chete vanhu ndo vakati wandezvo. yedu irikufamba.
Izvi zvinotevera kutorwa kwedanho rekusavharwa kweboda rePlumtree nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu mushure mekutaurirana nevamwe vavo vemuBotswana. Studio 7 yakundikana kunzwa kubazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika kuti tinzwe kuti vanhu vangani vapfuura nepamigano yekupinda munyika kusvika pari zvino. Asi mukuru webazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pamugano weramokobana kuti urepotswana vamusele musele vati vanhu zviuru makumi mashanu nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu kana kuti 60,655 vakabuda munyika yebotswana kubva nemusi wechina svondo rapera kusvika nezuro mangwanani. Vati vachiri kusangana nedambudziko rezvizvarwa zvezimbabwe zvinopinda mubotswana zvisina mvumo vachiti vanhu mazana mana vane gumi nevaviri kana kuti 412 vakasungwa ndokubhadhariswa mari isingadariki churu chimwe chete chebotswana pula vachiyambira kuti kupinda munyika isiri pamutemo imhosva.
Kana takatarisa matambudziko atange tichisangana nawo kune zvizvarwa zvezimbabwe zvichine tsika yekupinda nekubuda mubotswana pamwe nekugara zvisiri pamuchemo.
Mumwe mukuru mubazi rinoona nezvemitero mubotswana reBotswana Unified Revenue Services kana kuti BRS pamugano weramokwabana vaservice chipo vanoti motokari dzaibva South Africa dzakananga kuZimbabwe dzakashandisa mugano uyu rwendo runo dzanga dzakawanda zvikuru.
In total there were 5,000
motokari zviuru zvishanu nemazana mana ane gumi nenomwe dzakashandisa mugano wedu weramokwebana mumazuva matanhatu apfuura. Mumazuva matanhatu apfuura aya motokari zhinji dzaibva kuSouth Africa dzakananga kuZimbabwe.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni manomwe. MuSouth Africa chete muine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paviewe ishona WhatsApp channel yedu uye nepafacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi viewe ishona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeviewe ishona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira dzakarerekera. Vakare mara munyika vakurudzirwa kuzvibata munguva ino yezoro rekisimusi negoredza vachikurudzirwa kuti vasanodoro rakawandisa pamwe nekusatora zvinodhaka sezvo izvi zvichizogona kukanganisa utano neupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipanyaya inotevera.
Sezvo veruzhinji vari mubishire kugadzirira mabiko munguva dzezoro rekisimusi negoredza vanorwira kodzero dzevanorarama neusope ama Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka pavanenge vachiita mafaro sezvo zvinodhaka zvikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope.
Ivi vanhu vane albinism vanhu vakangofanana nevamwe vanhu vese, saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tiri mowo tichitofarisawo saizvozvo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana siyana. Saka kurudziro yandiri kungopa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore.
Amai ava vanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa izvo zvinozogona kukonzera tsaona. Mambo Chimbini Magudu vekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo.
Todzikama tova vanhu vakateramira tofara takatarisa ramangwana takachengetedza upenyu hwedu tisingapindi mukudhakwa tisingapindi mumadrugs tisingaiti overdrive tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mabazi kafanika mabero.
Mutauriri wemapurisa Masvingo, Inspector Kudakwashe Dewa, vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari.
Panguva ino yezuro reChristmas, semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona dzinowanzoitika nguva dzakafanana neidzi. Ngatipananei mukana kana tichifamba nedzimotokari mumugwagwa, tirege kungomhanya zvakapfurikidza mwero. Chimwe chatinonyanya kukurudzira, ngatiregei kuzadzisa motokari dzedu kupfurikidza zvadzinofanira kutakura.
Munyori muhofisi yegurukota reMasvingo, Dr. Admo Pazvakavambwa, vanoti munguva yezororo rechisimusi panoitika zvakawanda mumigwagwa kusanganisira kurasikirwa neupenyu.
Ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero, vasafarisise zvakapindiridza, vazive kuti aiwa izvi zororo inopfuura. Gore richitanga takutarisana nezvakawanda, tinoda kurarama, toda kuti mhuri, vana vaende kuchikoro.
VaCosmas Mvuto, avo vanofamba newuche uye vanobva kuMidlands, vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rekisimusi sezvo vakaitirwa kisimusi nekambani yeRanaka pamwe nesangano reCalvary of Ambition musi wemugovera kuzvishavane.
Zvedu ndaiona zvakanaka, Christmas yedu ndaiona yanaka, ini kusati kwangu ndaiona semunhu akaremara ndadiona hangu zvakanaka. Vatapuwa mabhuku, magrosari, hembe nezvinhu zvekushandisa zvechrismas isusu sevanhu vakaremara.
Mumiriri wekambani yeRanaka neCalvary amai Chisima Chai vanoti vanofarira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka.
Takamirira nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nevane zvirema. Tiri kupa vanhu Christmas, asi Calvary yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kufara pazuva reChristmas. Tinopa nhumbi, tinopa grocery, tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama. Vanotambura vese vachibatsirwa ipapo.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndine Godfrey Timba.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vaurayiwa mukusagadzikana kuri muMozambique zvichitevera kuziviswa kwakaitwa nedare repamusoro munyika iyi nemuvhuro kuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo. Izvi zvakaziviswa nechipiri negurukota rezvemukati menyika. Ndege inotakura vanhu yerudzi rweEmbra iri pasi peAzerbaijan Airlines yanga ichibhururuka kubva kuAzerbaijan ichienda kuRussia yadonhera pedyo neguta reAktau muKazakhstan nhasi yakatakura vanhu 62 pamwe nevashandi vashanu. Izvi zvaziviswa nemapurisa emuKazakhstan ayawedzera achiti vanhu 21 vapona mutsaona iyi. Varume vanga vakapakata zvombo vauraya vanhu vangangosvika vatatu nhasi muHaiti mushure mekunge varidzira pfuti kuchikwata chevatori venhau vanga vachitora nhau pakuvhurwa zvakare kwechipatara chikuru cheveruzhinji chemunyika iyi chiri muguta guru rePort-au-Prince. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Ivan Zininga weStudio 7 anoita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, vari mufundisi wekereke Praise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, kuti tinzwe nezvekukosha kwezuva rezororo rekisimusi iro rinokosheswa nekupembererwa mune dzimwe nyika nenzira dzakasiyana-siyana.
Vari Christmas izvarinokosha chose kuvana vepasi pano nekuda kwekuti zvatiri kutenda Mwari nekuda kwerudo rukuru rwavakaratidza kwatiri mushure mekunge munhu atadza pasina muripo pasina zvaigona kuitwa nesuti dzake kwakuti pamwe nakomana wake Jesu nomusi waakaberekwa Mwari kuti rangarira chivana vavanhu kuti Jesu abereke panyika ino.
Zvii zvikuru zvinenge zvichiitwawo navanhu mukurucherechedza zuva iri pasi rese?
Mucherechedzo mukuru watakapiwa namusi ndewekupa rudo rusisa kutambanidza. Mwari wakatidzidzisa kuti rudo harusiri rudo kutaura, saka chinhu chatinonyanya kutarisa kupa. Kana tichitaura kupa zvipirava mari chete, tinogona kupa taimu yedu kuenda kunogezesa vaya vaya machimbere vaya vamushina kana umwe chete anovarangarirawo, tinovabikirawo, tinogona kuendawo kunobatsirawo vamwe kuita zvavari kunida kubatsirwa kuita. Vasina munhu anochivabatsira vanogona kutengerwa, munogonawo kubatsira nekupa zvekupfeka, zvekudya, munogona zvakare kubatsira nekungoenda kunoshanyira vaya vasingashanyirwi. Zuva rekuratidza rudo nemitoo yakasiyana-siyana izuva zvakare rekuungana vana vaMwari vachinamata pamwe chete vachitenda Mwari nekuda kwerudo rwatakarakidzwa naMwari urwu.
Makanga muri kumusha ini makambofamba muchiona zviri kuitika. Krisimasi yaisiitwa kare iya, vanhu vachigadzirira ichiitwa zvinogara zvakadaro neyaveko nhasi, zvichii zvakafanana here?
Kwete, zvisina kufanana. Zvinhu zvakachinja vanhu, zvinhu zvakaoma kumba. Unoona kuti zvinhu zvakaoma chokwadi. Handiwo maKrismasi ataisiziva, handiwo maKrismasi ataisisangana tichirasika miswe nemufaro, tichidini mafidyongo namachekichori. Vanhu vanongotovavarira kuti daiwo muse Krismasi vana vangu vangwanawo kudya kuri decent kwakangonaka ukwemusi iwoyo, kureva kuti zvinhu hazvisina kumira mamirira zvazvakaita kare.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, mufundisi Rebecca Makai, vari parunhare kuMinnesota naEvans Zininga weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina nechipiri mabhiri makumi mashanu kuti ave mutemo, kusanganisira bhiri rinotara shiri yegondo yerudzi rweBald Eagle seshiri inomirira nyika yeAmerica, pamwe nerimwe bhiri rinorambidza nhengo dzeparamende kutambira mari dzadzo dzemudyandigere kana dzakambobatwa dziine mhosva dzadzinenge dzakapara. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari mudzidzisi mukuru paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti danho rakatorwa navaBiden iri rakanaka, vachiti richabatsira kuti nhengo dzeCongress dzisapara mhosva, izvo vanoti zvichazobatsira nyika mune remangwana. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinoona riri danho rakanaka chaizvo rokusaina mitemo inosvika makumi mashanu vasati vazopa masimba kuna vaDonald Trump musi wa20 January. Vanenge vazvigarira pasi navamwe vavo vakavaona kunaka kwazvo zvakaita somutemo unoisa Bald Eagle, shiri yei yatinoona yakamirira paAmerica pazvikwangwani zveAmerica zvakasiyana-siyana, yanga isiri pamutemo wenyika yeAmerica, constitution yeAmerica. Pari zvino pano wakazviongorora akazvitambidza vakuvakuru zvikazoonekwa kuti aiwa shiri ngainge iri pabumbiro romutemo weAmerica kuti ndiyo yakamirira America. Zvinova zvinhu zvakanakira nyika. Zvozoita zvekare mumutemo wavasainawo kuti vashandi vehurumende, mamember of Congress vaivaya, kana pachinge paonekwa unenge aita mhosva, akabatwa nemhosva iyoyo, akazorega basa, zvingava zvokuchembera kana zvokudzingwa, haapuwi mudyandigere wake, pensheni yake. Zvinenge zvichidzidzisa vamwe vanenge vana mabasa iwayo navamwewo vasina mabasa iwayo kuti aiwa, haufaniri kupara mhosva kana uchida kuzopiwa pensheni yako nehurumende.
Munoona nyika dzakadai seZimbabwe neAfrica dzichidzidzei pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno vaBiden vaakusiya mabasa?
Vanofanira kunge vachidzidza zvakawanda chaizvo kuti asi pamakore avanenge vachitonga zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvisina kuonekwa zvakanaka paunozondopedza basa rako zama nopaunogona napo pese kutarisa zvinhu zvinenge zvakanakira nyika zvoiswa pamutemo woona kuti wapedza basa rako zvakachena kana kwakuino uori sokukupa tingati isu penjeni vanhu vanenge vapara mhosva yemuhurumende wozviisa pamutemo kuti izvi unozoteerera handidi kuti aite zvinhu zvakaita seizvi nokuti zvakanakira nyika.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwezvedzimwe nyika pasi rose pamwe nezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavlas Muhlanganya weStudio 7 vari muOhio. Yave nguwe nye watereli kushita uramoga za muno funga.
Kuna urumende Zimbabwe zoku betere iko kushunguru za vana zavo bari kuenda kujoni kuno tsaga kuraramisa wabereki vavo munyika amuna mabasa. Urumende yakatadza kugadzira mabasa kuti vana vashande munyika yakuteverera zvevana vari mudiaspora wakabata kashuga kako netumafuta tokunopawo mai kumusha motore wotorewa paboda. Saka nyika yachona chaizvo chaizvo ndeyekuti vanhu vachiita sei vanhu vararame sei vochirarama sei.
Christmas pakaoma nenyaya yekuti pokubata pachona kandopakaipa saka kungodaro daro zvongoti kangopinda pano mwe wakangoti uwo zviriwo zvitatu pamunogona kurama asi haiwa alafi munomu yakaoma mabhanza ana kubikwa menu sezvo vakangoti poromisa kugurusi tisati tawana gurusi iri pamwe ndokuti kuti uwanawo kudi kurarama asi pakatoipa asi hazvisizvo zvangoitika kana makore yose asi iko zvino pakaoma pa.
Studio 7, Studio 7. Mozambiki ndakambokutaurira kuti tagumbuka varume. Tataida kuza edu ndechekuti muti uzivewo vana Zimbabwe ngavabude muMozambiki. Hatizodi kunzwita kauraya vanhu vekuZimbabwe. Budai vana Zimbabwe muende Zimbabwe kwenyu uko munangagwa kutsvagirei pekugara. Kutangira kumushungwe uko. Kuchimoyo budai maZimbabwe ni mumboenda kunyika kwenyu toda kugazirira nyika yedu isu bobudai tatato kutaurira so mchazoti vana Mozambiki havana kutuza vese vaivhoteswa vaya budai.
Studio 7 mangwana nemangwana nemarara sei mamuka sei kwamuri kose koko. Tindori panhau yeConstitutional Court yekuMozambiki. Zviri kutonyatsa kuratidza kuti pachena kuti chitsotsi chavari kutaura. Pakutanga wakataura kuti chapa wahwina ne70%. Apa wakuchiti 65%. Saka 70 ne65 yechokwadi ndeipi ipapo? Saka zviri pachena kuti hapana chokwadi. Ima numbers yekutsvagiridza hapana chokwadi. Asidai kuri kuti nyika dzimwe ndopa dzirungoratidzawo kuti nyika dzacho dzakazarawo neuori. Dai nyika dzechokwadi mavhoti aisafanira kutambirwa zvechose. Chaifanirwa kuitwa ipapa kukurudzirwa kuenda kufresh election kana kuti opa venansi yemunhu akawina nyika zviri pachena. Kuti venansio nenamba dzavari kutaura idzodzo 65 hakuna inyamba dzakadaro. Hakuna inamba dzaungoda kuti iwo wangotore masimba. Venansio ari kuzivikana akawina ne 53%. Idzo namba dzacho iye chapo wacho ndiyane 24% dzawapa venansio idzodzo. Saka zviri kutozivikana nyika yose.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvezuva reKisimusi iro rapembererwa munyika pamwe nedzimwe nyika dzapasi rose nhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vanoti vane maonero akasiyana pamusoro pekupembera kwavaita nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika. Vamwe vanotambira kisimusi pamiganhu yenyika mushure mekukundikana kubatsirwa kupinda munyika kuti vange vari pamwe chete nehama neshamwari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ndichikushuvirai zuva rakanaka rekisimusi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai muina Gibbs Dube.